Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechipiri, Gumiguru 18, 2022. Mbakateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimseki inozivisa kuti bepa remets ranyorwa nhasi range ratove maoko evamwe vana vechikoro nekuda kweuori.
Tinobatsira vanhu vejekerere kusanganisira vemaNGO vanhu jekerere kuti vaone kuti pavari kuunganidza upfumi uhu vari kuunganidza zvakanaka here kana kuti pane corruption.
Dare repamusoro ropa mutongo wekuti vari muhurumende mumwedzi mitatu inotevera vaudze veruzhinji nezveupfumi hwavainahwo.
Zvakaonekwa kuti pazvikonzero zvokusiya chikoro vakataura kuwanikwa kana kushayika kwemari 44.9%. Vakataura zvokuroorwa kana zvokuita pamiri 18.2%.
Zimstat inoti vanasikana vakawanda vave kusiyira chikoro panzira nekuda kwekuroorwa vasati vabva zera. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN riri kurudzira vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro inoona nezvebvunzo munyika yeZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inoti mapurisa ari kuferefeta kuti vamwe vana vechikoro vakwanisa kuwana bepa remetsei risati ranyorwa nhasi. Mumashoko kuvatori venhau, ZIMSEC yayambira vana vechikoro vose kuti vasapanane mapepa awanikwa zvine chitsotsi neuori mukati, ichiyambirawo kuti mutemo ucharanga vose vanenge vabatwa. Vanenge vabatwa vaine mhosva vanonzivo havasi kuzopiwa zvinenge zvabuda mubvunzo dzose dzavanonyora dzeO level. Dare repamusoro reHigh Court rinoti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi nemuchiuchisi mukuru wehurumende vaPrince Machaya vakatyora bumbero remitemo nekutadza kwavakaita kudzika mutemo unosungira vakuru vakuru muhurumende kuburitsa pachena upfumi hwavainahwo. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare nenhengo yeparamende inomirira Harare North vaAllen Rusty Markham. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaJacob Manzunzu nezuro vakatura mutongo wekuti vaziyambe navamachaya havana kudzika mutemo unosungira vakuru vakuru muhurumende kuti vaburitse pachena upfumi hwavo zvavakati zvinopesana nezvavanosungirwa kunge vakaita zviri mubumbiro remitemo yenyika. VaManzunzu vakati zviri mubumbiro remitemo zvinofanira kuzadziswa uye hazvifaniri kutora nguva kuzviita. Nokudaro mutongi wedare akakurudzira vaziyambe navamachaya kuti vatore matanho yekuti mutemo unobata nyaya iyi wadzikwa. Pasi pechikamu 198 subsection A chebumbiro remutemo, paramende inofanira kudzika mutemo unoona kuti vakuru vakuru muhurumende vaburitsa upfumi hwavo pachena nguva nenguva nekutara zviga zvinofanira kutevedzerwa nemakambani ehurumende pamwe nekurangwa kwevanenge vachikora mutemo uyu. Nokudaro vaManzunzu vakapa vaziyambe navamachaya mwedzi mitatu yekuona kuti mutemo uyu wadzikwa. VaMarkham vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemutongo uyu.
This is imperative if we're going to try and stop the looting and corruption in this country.
Izvi zvakakosha zvikuru kana tichida kumisa nyaya dzehuori munyika muno uye kana tichida kugara tichiziva kuti vakuru vakuru muhurumende vane upfumi hwakadii.
Mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yeCommittee yePublic Accounts mudare iri vaHappy Mochidziva vati chinhu chakakosha zvikuru kuti mutemo uyu udzikwe, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru mukurwisana nehuori uhwo hunonzi hwatambarara serunyemba munyika.
Inyaya yakakosha zvikuru kuti paitwe declaration yemaassets kune wese wese uyo anotarisira kutora chigaro kana anenge atora chigaro, kuitira kuti zvibetsere nyika mukuasesa kuti zvainenge yabirwa nevanopinda pazvigaro ndezvipi, uyezve zvinhu zvakanga zvine munhu ndezvizvi. Kana ukazenge wawana zvinhu zvako nenzira yakanaka zvinoongororeka kubva pane maasetsa wakati wakanga uinawo uchigara pachigaro, uye zvinotibetsera senyika kuti iye munhu anga aya kuita matyira nekuti anenge achiziva kuti vanhu vanomuziva. Saka akazoonekwa anga achifamba neslippers ukamuona akufamba apfeka tenda futu woziva kuti pane padii patorerwa nyika. Saka zvinhu zvakakosha kuti munhu wese anenge achitora chigaro adeclare maasets ake.
Mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vati,
kana zvichinge zvaenda pachena zvinobatsira vanhu vejekerere kusanganisira vemaNGO nevanhu jekerere kuti vaone kuti pavari kuunganidza upfumi uhu vari kuunganidza zvakanaka here kana kuti pane corruption kana kuti huori hwaakuitika. Saka tinoona kuti pakapinda mutungamiriri wenyika muna 2018 vakadeclare maassets avo asi tange takatarisirawo kuti vazhinji vachateedzera sekudaro.
Mutungamiriri wenhengo dzezanupf mudare reparamende kana kuti chief whip vapupuraito garepi vati havaone chingaremera hurumende kudzika mutemo uyu.
Isu tiri nyika inotevedzera yatingati rule of law, kuteedzera zvinenge zvataurwa nedare. Kana pasina zvinopokana nebumbiro redu romutemo ratingati constitution of Zimbabwe muruling iyoyi, ini ndinoona zvakangonaka kuti titevedzere aninani une upfumi hwake.
Vatogarepi vatiwo mutemo uyu unofanirawo kubata chero munhu asina chigaro muhurumende kuitira kuti nyaya dzehuori munyika dzipere zvachose.
Vazhinji vehurumende havasiwo vanenge vari munyaya dzakaita sedzehuori. Nyaya dzehuori dziri mumunhu wese, chero kumabhizimisi ikoko unongoona munhu mangwana makuseni angomuka ava noupfumi humwe hunotyisa kuti ushengefunge kuti wahuwana kupi.
Vamachaya vati taure navaziyambi nezvenyaya iyi, asi vaziyambi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kuti tinzwe kuti vachapikisa mutongo uyu here kana kuti kwete, uye kuti matanho api avachatora. Asi pakunzwikwa kwenyaya iyi, vaviri ava vakaudza dare kuti kudzikwa kwemutemo uyu hachizi chinhu chinofanira kuitwa naivo chete, vachiti dare reparamende nedare remakurukota ehurumende vakanga vachifanirawo kuunzwa kudare kuti vazvipindurire sezvo vane chekuita nekudzikwa kwemutemo uyu. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda sezvo vari kuRwanda kwavari kupinda umwe musangano vachimirira paramende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gwaro raburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat zvichibva mukuverengwa kwakaitwa vanhu gore rino rinoratidza kuti Zimbabwe haisati yakwanisa kugona kuti vana vose vanofanira kunge vachienda kuchikoro vaita izvi. Gwaro iri rinotiwo vanasikana vakawanda vave kusiyira chikoro panzira nekuda kuroorwa vasati vabva zera. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitura ongororo yavo, mukuru weZimstat vataguma mahonde vati pavana vose vanofanirwa kuva muzvikoro kubva pamakore mana zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana ndo vakamboenda kuchikoro.
Zvakanga tizvo pa 13,466,067 vanhu vane makore 4 zvikwira, 94% vanga vari muchikwata chatinoti ever attended school, zvichireva kuti vanhu havakatomboenda kuchikoro pane imwe nguva. Zvakaonekawo kuti 5.3% vakanga vasina kumboenda kuchikoro zvachose. Pagozoita pataitora statistics zvaitaka kuti about 0.6% zvakanga zvisingazikanwa kuti vakamhenjera kana kuti vanga vasina.
Vamahonde vatiwo
zvakanwa kuti pavanhu vane makore 4 to 24 67.3% vaenda kuchikoro takatarisa nyika yese. Takatarisa kuprimary level, kuprimary school level 95.9% yaenda kuchikoro. Takatarisa kuECD 67.9% yaenda kuchikoro. Takatarisa lower secondary 83% yaenda kuchikoro. Takatarisa upper secondary form 5 ne 6 35.3% yaenda kuchikoro. Takatarisa tertiary inama polytechnic nema university nezvimwe zvakadaro 12.1 ndiyo yaenda kuchikoro.
Ongororo yeZimstats yaratidzawo kuti vana vakawanda vanosiyira chikoro panzira zviri kukonzerwa nekushaya mari uyewo kubata pamuviri kana nyaya dzewanano. Vamahonde vatiwo
zvakawanikwa kuti pazvikonzero zvokusiya chikoro vakataura kuwanikwa kana kushayika kwemari 44.9%, vakataura zvokuroorwa kana zvokuita pamiri 18.2%, vakataura zvokuti takapedza uye takagutsikana takagutsikana nepatasvika 11.1%, vaiti takamirira kuenda padanho rinotevera 9.2%, vaiti hapana chikoro chine zvinhu zvakakodzera not appropriate facilities is 0.4%. vanhu vanenge vachida mamwe mafacility kuti vaende kuchikoro. Vakataura zvokudzingwa 0.1%, vakataura zvokuti tikuchengeta vari kuhwara 0.1%.
Gwaro iri rinoratidza kuti kune avo vanosiya chikoro nekuda kwenyaya dzewanano vazhinji vacho vanasikana. VaMoses Mukabeta vanoshanda neUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO vataurawo panga pachiturwa gwaro reZimstats vati zvakakosha kuti Zimbabwe itore matanha anoita kuti vana vese vanofarwa kuva muzvikoro vavemo. VaMukabeta vatiwo zvabudiswa neZimstats zvakakosha nekuti zvinoratidza kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vanhu vanotadza kuwana dzidzo nekuda kwekushaya mari vachiti Zimbabwe ikabudirira kuwanisa dzidzo yepasi pachena sezvinovimbiswa nehurumende zvingabatsira. Nyanzvi mune zvedzidzo varivo zvakare mukuru weNational Schools Development Committee Association vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakasangana nezvimhinga mupinyu zvakawanda izvo zvinokanganisa dzidzo munyika zvakadai sedambudziko reCOVID-19, zvitendero zvisingakoshesi dzidzo kunyanya kuvanasikana pamwe nekubviswa kwevanhu panzvimbo dzavanenge vachigara. VaManokore vatiwo kuoma kwezvinhu munyika kuri kukanganisawo dzidzo munyika.
Tobvazve mamiriro akaita kunze kwenyika yanenge ikonomi yedu iri kukanganisa kubva kubva 2000 kusvika iko zvino takatiita mumasangezi makambani mazhinji anga akavhara kana kuti akavhara. Iwane peuriri vanga vaine mamumuri dzakati kurei zvakabva zvanokanganisa kudzidza kwevanhu zvokuti zvakadzora zvakaita siya kuti tisvike pa100% paya.
Gwaro iri rinoratidzawo kuti uwandu hwevanhu vane ruzivo rwekunyora nekuverenga munyika kana kuti literacy rate rwakadzikawo munyika kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muna 2002. Zimstats yatiwo gwaro iri nderechinomwe pamagwaro masera ari kutarisirwa kubudiswa nesangano iri pachita riswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kunoitwa kamwe chete pamakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano rakazvimirira roga richiona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rurukurudzira vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dza2023 sezvo zvichidzosera kumashure utongo hwejekerere. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika kumatovo nekuinsiza pamberi pesarudzo dzemabi-elections ekutsvaga makanzura. Sangano iri rikurudzirawo vezvematongerwo enyika kuti vaumbe waro wekugadzirisa nyaya dzemhirizhonga. Rakurudzirawo Commission on National Peace and Reconciliation kuti ifefete nyaya idzi uye kuona kuti vanenge vachikonzera mhirizhonga vasungwa. Muguziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemukuru wezesin Muzvare Ellen Dingane.
Taburitsa statement yedu iyo tichitaura nenyaya yemhirizhonga yatiri kunzwa ndofunga imi mainzwawo yakaitika kumatopo nekuinsiza. Seve Zimbabwe Election Support Network tashushikana nekushungurudzika zvikuru kuti vanhu tine mwedzi mishoma-shoma yasara kuti tipinde musarudzo dzedu dzegore rinouya dza2023. Kwatotanga kuitika mhirizhonga yakadai, tanzwa kubatikana chaizvo nokuti zvinoita kuti vanhu veruzhinji vanofanira kunge vari ivo vanonovhotera kana kuti vanenge vachida kuvhoterwa vatadze kuparticipata kumaelections kana kuti kumaelectoral processes, zvikuru sei madzimai uye avo vanorarama neurema vanobva vatya nekuvhunduka kana patanga kuitika mhirizhonga dzichikonzerwa nenyaya dzepolitics. Zvakare zvichiitiko ichi chaitika panguva yatakatarisana nechirongwa chedelimitation icho chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission, uye vari kufamba vachiita maconsultations kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Ndikubatei muromo muri papo Madam Dingani, izvo zvedelimitation izvo zvinobatana papi nemhirizhonga iri kuitika munyika iyi?
Zvinoita zvakare kuti vanhu vasazoenda kunopinda maconsultations iwaya nokuti vanenge vave kutya zvakare mhirizhonga iyoyi yatiri kunzwa.
Zvinozoitwa sei zvazvinonzi vanhu vari kurovana vari kupondana kunze uko munyaya dzesarudzo idzi?
Tiri kungokumbira kuti mapurisa vashandise mitemo yenyika kuti vakakonzeresa kana kuti vanga vachikonzeresa mhirizhonga iyoyi vawanike vachisungwa, uye the law to take course. Hatidi kuti maelections edu anga ari maelections anenge aine mhirizhonga. Tinoda maelections anoitwa murusununguko uye murunyararo semaZimbabwenzi, tisingarovane, tisingakuvadzane, tisingavhundutsirane kana kukonzeresa kuti tsarudzo dzedu dzisafambe zvakanaka. Saka taita statement iyoyi seZimbabwe Election Support Network. Saka tinongoda zvakare kuti veNational Peace and Reconciliation vakwanise kupinda zvakare vachibatsira mapolitical parties kuti vawane vachikutaurirana kuti kana vaine kusawirana kwavanenge vachiita as political parties that not iyo interparty clashes or conflicts vabatsire kuti pange paine kutaurirana nekunzwisisana. Uye mama structures hatinawo zvakare anotibatsira kuti tinge tichigadzirisa maconflicts atinowana pakati mapolitical parties sema multi party liaison committees, akwanise zvakare kushanda basa rekuti paitike runyararo. Asi mapurisa ngavainvestigate vaite basa ravo, vakonzeresa mhirizhonga iyoyi vasungwe, ndokuti vanhu vazive kuti mhirizhonga yakashata especially kana chitaura nyaya dzemaelections. Uye zvinoita kuti vechidzimai kana vanorarama neurema vazokwanisawo kupindawo musarudzo vari macandidates kana kuti vari mavoters.
Vakafanobata chigaro chemukuru wezesin Muzvare Ellen Kandongoro Dingane vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti mauto ayo anochengetedza runyararo matatu akaurayiwa nezuro, mamwe matatu akakuvara zvakaipisisa kuMali. Izvi zvinofungidzirwa kuti zvakaitwa nevanopfurikidza mwero vachidyidzana nezvikwata zveAl-Qaeda neIslamic State pachishandiswa zvimbambaira zvainge zvakatiwa mumugwagwa waifamba motokari dzemauto aya. Vanochengetedza runyararo zana nemakumi manomwe nevana kana kuti 174 vafa muMali kubva zvakatanga hondo muna 2013. Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevashandi vayo nezvenyaya yekuti vashandi vopuwa sei mari dzebonus gore rino. Mumakore apfuura vashandi vaingotarisira kupiwa mari dzavo dzemabonus zvisinei nekuti vanenge vashanda sei gore rose. Asi gore rino hurumende inoti vashandi vachapiwa mabhonasi zvichienderana nekuti vashanda sei kana kuti performance based bonus. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti mabhonasi akakosha zvikuru mukusimudzira nyaya dzezveupfumi.
Mabhonasi anobatsira zvikuru munyaya dzeupfumi hwenyika nekuti imari inopiwa vashandi isingabatirwe mutero, inokwanisa kushandisiwa nevashandi, yavanoti pachirungu disposable income. So bonasi extra disposable income inowanikwa nevashandi kupera kwegore rega rega, inozochitanga kutenderedzwa muzvitoro kubudikidza nekutenga zvinhu zvakasiyana siyana. So mabhonasi anosimudzira zvikuru ekonomi nekuti anopa mukana vashandi kuti vange vachitenga vachitenderedza mari yachona, zvinova zvinoita kuti upfumi husimukire.
Ko, iko kupa vashandi mari zvichienderana nekuti vanenge varima pakadii zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Gwara rekupa vashandi vehurumende vanova macivil servants maperformance bonus igwara rakanaka, hapana chakaipa, sekuti tingangoti vashandi vehurumende vari kushushikana uye vari kutambira mari dziri pasi tichitarisa nyika dzakatikomberedza kana dzimwewo nyika dziri kubudirira seZimbabwe. Saka igwara rakanaka, hapana chakaipa, nokuti vagara makore ese vaisingopiwa. Kana ava maperformance based bonuses, chinodiwa chekutanga ndechekuti gwara rinopiwa kana kuti rinoshandiswa kupa mabhonasi ringe riri gwara rakajeka kune vese vari kuzopiwa mabhonasi aya, ringe riri gwara rakajeka zvekare kune ruzhinji rweZimbabwe.
Vaboroma vaendererawo mberi vachiti
pamwe pachona gwara ndo rinogona kuzokonzeresa dambudziko rokuti vamwe vanenge vasingafangi kupiwa kana kuti vanenge vasiri kuperforma kana kuti vanenge vasiri kushanda mune zvakanaka, vasiri kubuditsa tingakuti zvinotarisirwa neruzhinji rweZimbabwe, ndo vanogona kuzomawana mabhonasi iwayo. Chechipiri ndechekuti mabhonasi aya anofangwa kupiwa pamari inenge yawanikwa kana kuti yakolektwa nehurumende, tingangoti kubva kumaresines akasiyana-siyana nemataxes akasiyana-siyana anobhadharwa kuhurumende. Mari iyi haifangwi kunge ichiprindwa, ndo dambudziko rimwe ratiinaro munomu kuti kudhara mabhonasi aya mari inenge isipo, saka hurumende yaizopedzisira yapinda muhomwe yavanenge vasina, zvinokonzeresa kuti pazopedzisira paita zvikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vatiwo
zvinobatsira kuenhensa productivity, kaincentive karipo kuti vanhu vakaperforma zvakanaka vanozovata vanowana mari yakawanda. Asi chakakosha ndechekumeka sure kuti pane consensus in terms of how performance or productivity will be measured. So measurement performance inofanira kuvhumiranwa pakati pehurumende nevashandi, uye zvakare inofanira iri objective, iri specific.
Kune mabonus anoerekana apiwa vashandi kana kuti maspot bonus avanopiwa chero nguva, kotiwo mabonus anopiwa mukupera kwegore sezvinoitwa nehurumende, nemamwe anopiwa nemakambani anogovanawo nevashandi kana vakohwa pakuru. Munhau dzemitambo tiri kutarisa nyaya yemakwikwi emukombe weWorld Cup ari kutanga kukata mwedzi unouya. Nhasi tiri kutarisa chikwata chine mukombe uyu cheFrance kuti chingakwanise here kuita zvakaitwa nenyika mbiri chete kusimudza mukombe uyu makore akatevedzana. Brazil yakazviita muna 1934 na 1938, Italy ikaitawo zvimwe chete muna 1958 na 1962. Asi nyika mbiri idzi dzakazviita nevarairidzi vakasiyana. Murairidzi weFrance Didier Deschamps akasimudza mukombe uyu anenge ari murairidzi wekutanga kuita izvi. Nezuro nyika yeFrance yakanzwa kusimudzirwa sezvo mutambi wayo Karim Benzema anotambira Real Madrid akasimudza mukombe wekuva mutambi akakunda vamwe vose kuEurope kana kuti Ballon d'Or. Mukuziya ndezvenyaya yeFrance kumakundano eWorld Cup, tabata nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye aimbotambira Baimo neCapes muPremier Soccer League momoyo.
Kukunda kakatevedzana kaviri zvinhu zvinoitika. Zvingasitora kwawatoita zvikwata zviri chete zvakafanisa kuzviita kubva World Cup ichitanga. Saka zvinhu zvakakosha uye zvisinga kwanisiki nyore. Mukatarisa vamiri akaita France izvizvi, Pogba ane matambudziko ainawo angani mainjari, ane dzimwe nyaya dzake dzekubatabata zviviri zvishonga izvi. Hatizivi kuti kana akazokwanisa kupinda mutengi nevamwe vanenge vachiudzana izvi. Vatarisa Ngolo Kante akatonga hafu kutotamba. Motoyasa zvakare mupanha wedu anonyanyisa wacho kuPSG Kylian Mbappe. Izvo zvino izvi haasi kunyanya kufara nezviri kuitika kutsunguka kwekwaari kutambira nekuwana kukuwadzana zvakanaka netimu yake. Zvose izvozvo zvinhu zvatinge tichitarisa uchiona kuti timu inozotamba zvakaita sei. Griezmann atotanga kutozotiwo fomu yake iyiyo zvirinani izvozvi. Bemutatsa Dembele Barcelona haisi kutamba zvakanaka. Saka kuti vakwanise kuzvipama zvinokwanisa kuitika, asi mukana yacho iri kure zvakanyanya nezviri kuitika mukembi yavo yeFrance.
Kunze kwekuti vamwe vatambi vanenge vakakuvara sezvamuri kutaura izvi, chii chinopa kuti zvinetse kuti vanhu vasimudze mukombe uyu makore akatedzana?
Chimwe chikuru chinonyanyopa kuti zvikundikane ndechekuti dzimwewo nyika hadzingamiriri zvekuti ini nongoramba muchikunda moga. Dzinotogarawo pasi dzogadzirira zvakakwana. Vachitarisa matambiro amakaita nguva yamakatamba navo vachiona kuti ai tovadhabhudza papi ava kuti vasatikundi. Saka haisi nyaya yekuti inini ine makagadzirira mega. Pane vanotodawo mukombe uyu pasi rose. Ndosaka vachitonzi World Cup. Vanenge vachitouda ende vanotogadzirira zvakakwana vachiziva kuti chikwata ichi chakambotishungurudza. Pachakatishungurudza nepapa nepapa nepapa. Toita sei? Saka mukaona kuti kana miri imi makakunda gore rakapedzisira kutambirwa mukombe uyu, zvoreva kuti dzese nyika dzinenge dzichida kutogadzirira dzakanangana neni nekuti dziri kuti ndini wachi machambioni. Saka zvinobva zvanyanyisa kuuma.
Saka kuri kuti imi muri murairidzi wechikwata chakaita seFrance, zvii zvamungaite kuti mupe vakomana vamwe muchirairidza chidokwa dokwa chekuti vasimudze mukombe uyu zvakare vachipinda munhoroondo?
Chekutanga ndinoda kungoti vakomana vachingopinda mukembi kutobva vanavo pasi chaivo kuti aiwa zvese zvanga zvichitika kwamanga muri kuzvikwata zvenyu hazvinei zvatakuita kuno. Kureva ikoko ana fomu yanga isina kubuda zvakanaka sezvakaita Benzema zvinanga ane magemu anokwanisa kuita mashanu asina kumbirisa. Kutongomutaura kuti aiwa zvekuMadrid zvaita se zvapfuura taakuno kune zvima kutima. Sazvana Pogba nhau dzese dziri kutenderera dzitaurika idzi kubva tangozvitaura patichiri kutanga ikako kuti kwete hatina chimwe chatakanangana nacho. Ivo zvinoizvi tapano takamirira nyika yedu taakunangana neku kunda pamutambo wekuti tidzore World Cup kwatiri. Uyezve tinovayeuchidza kuti mundangariro dzinese dzeWorld Cup dzinge dzikwata zviviri zvakamboita izvi. Hamudiwo here kuva part of that history, kuva vanhu vanoita chinhu chii nenyika kuita zvakadaro? Saka mashoko akadaro anokwanisa kusimbisa vakomana kuti vatambe zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye aimbotambira chikwata cheBaimo neCapes muPremier Soccer League momoyo achitaura ari paRunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki kana kuti The Connection na 8 p.m. nasi, Tiri kutarisa kusagadzikana kwa kaitika zvinhu mubazi rezvedzidzo nenyaya yekuwedzerwa kwemari yedzidzo muzvikoro zvepamusoro-soro zvapa kuti vadzidzi varatidzire vamwe vavo vachisungwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimsec inozivisa kuti bepa ranyorwa nhasi remets ranga ratova maoko evamwe vanga variwana nechikiribidi. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti vari muhurumende mumwedzi mitatu inotevera vaudze vetuzhinji nezveupfumi hwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumfumfu 2022 ngontungamili Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje,
iZANU-PF ibone kubana iyaziwa ematopo ku ward 4 lokuthi iyadliwa ke insiza ku ward 2 yiko sebesebenzisa ke violence.
Ibandla le-CCC lithi amalunga alo atshaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eyinsiza izolo alimele kakubi njalo amanye awo ahanjiswe ezibhedlela. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi kulabafundi baka-Form 4 abalobe umhloliso wezamanani OMS uphepha 1 ekuseni namuhla abatholele liphepha ngudlu babona imibuzo phambilini kokuloba.
Kumele kulungiswe kuhanjiswana lezinto okwavunyelana ngazo emhlabeni esithi international best practices ukuthi udaba lombhuqazwe vele lulungiswa njani, hhayi ngendlela entsha engayindawo okudlalwa ngabantu.
Abasinda kumbhuqazo wegugurawundi eMidlands laseMathebeleland basola umongameli yeMasoni Mnangagwa ngokusebenzisa inkokheli zomdabu kuhlelo lokukhumisana umlotha phezu kwalumbhuqazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi amalunga alo atshaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF yeinsiza izolo alimele kakubi njalo amanye ahanjiswe ezibhedlela. Abalimeleyo bagoqela umeli wakobulawayo edale lephalamende unkosikazi Jasmine Thofa. Udlakela lolu lulandela ukuhlaselwa njalo kwabasekeli be-CCC ematobo ngesonto. Ibandla leli lithi uThofa utshaywe wathathelwa isikhwama esilemali kwathi imota yakhe yabulawa amafastela njalo yathelwa inhlabathi ku-engine. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi yilo elidalelo ludlakela njalo litshele amapholisa ukuthi abasekeli balo labo batshayiwe ngamalunga e-CCC. Udlakela lolu lwenzakala nje phambilini kokhetho lwamakhansila einsiza lasematobo ngempelasonto olwamabhayi elections. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezigoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Lawyers for Human Rights zisole kakhulu iZANU-PF phezu kwalolu dlakela. IZimbabwe Election Support Network layo ilusolile lolu dlame yaxwayisa amabandla omabili ukuthi yakhulumisane. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva yena othi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwangempela sonto kungelani lalolu dlakela.
Into esiyibonayo kubana ke iZanu PF ibone kubana iyaziwa ke ematopo ku ward 2 yabona futhi ku ward 4 lokuthi iyadliwa ke insiza ku ward 2 yiko sebesebenzisa ke iviolence befuna ukulimaza abantu. Honorable Tofa uChaiwe yabona libonile ke izithombe esizifakileyo kumphakathi ulimele ezinyaweni, ulimele njalo ke lasemakhaleni baChaiwe. Ontando balinyazwa ke ukansila wethu walinyazwa okuyinto ke esingayithathi ke ngendlela encinyane ngenxa yokubana ke wonke umuntu lelingelo lokukampena njalo lokungena kukhetho. Akufanelanga ukuthi ke silungise ke izinto zonke esebenzisa udlame lodlakela. So abanye basesibhedlela njalo abanye basezindlini, abanye lokhu besazama ukubana ke bekwanise ukuba sendaweni ezisafe ngenxa yokubana ke insiza isithenwe into yeterrazone ngeZanu PF.
AbeZanu PF bamangale emapholiseni ukuthi labo bachayiwe njalo bathi bachaywe ngabasekeli bebandla lenu. Yebo, likwenzile lokho yini?
Emapholiseni bayahamba ngenxa yokubana ikwenza kwabantu bezanu ukubana bekuhambe emapholiseni beyiripoti ukubana bona ama-victim. Whereas everyone knows ukuthi iZanu PF since the birth of this country sathola ukukhululeka 1980 kodwa kulokhu besebenzisa i-violence babulala abantu bakithi ngesikhathi segugrawuni. Sebephendukile njalo namuhla befuna ukusebenzisa udlakela lokubulala abantu lokwethusela abantu. Kodwa thina njenge-generation entsha sonto esizayivumela ukubana iZanu PF iphenduke izame ukusebenzisa i-violence against our people. So sizayenza konke sikwanisa ukubana sizivikelele ukubana kungabi-ke lo dlame lodlakela. Wonke umuntu ozawenza i-violence kakhulu siyaphambili sababamba bahambise emapholiseni ukubana-ke beyenza umsebenzi ngenxa yokubana ematopo wamapholisa athi alamoto. So sizabancedisa amapholisa ukubana wonke umuntu o-involved kwiindaba ze-political violence ebe-held to account.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Into eyenzakalayo ke eyodlakela very unfortunately yinto ohambelana siyikhwabi nje njengabantu abansundu, abantu abakhululwa ebugqileni bamakhiwa saba lozibusi. Kuyadanisa kakhulu ukuthi uthole ukuthi nawo kulabantu abalokhu besenza i-politics ezokudlephana nokulimazana lento ezinjalo. Akumelanga kube nomuntu olahlekelwa yimpilo yakhe kumbe olimala umzimba wakhe ngenxa yokuthi bona ubone ngenye indlela kwi-politics, whether ngeZanu PF kumbe ngeCCC kumbe any other amabandla angabe ekhona. So into edanisa yikhona ukuthi bona into lezi ziyatholakala phose sezitholakala endaweni zonke ngoba abanye banesifuna ukuthi Zanu PF ile-violent kodwa mina ngiyakutsho ukuthi bona bona akusikho kunjalo. Into le ikhona endaweni zonke nasiyikhuze endaweni zonke. Mina lokhu ngikhuluma ngoba ngingakubona sisenza ama-by-elections lapha awemjube sisenza ukhansela awemjube ama-by-elections satshayelwa abantu bethu babala kulabogoga abangu-2 nabanye amajaha abangu-3 abatshayayo abanye bagcina sebesesibhedlela e-UBH be-admithiwe betshayela ukuthi indaba begqoke ama-t-shirt awezanu PF behamba bekhankasa bekhankasela ukhansela. So kuyatholakala vele ukuthi ungahamba kuma-strongholds ama-certain party ungakuthola khonokho. So kuqakathekile na thina abalandeli bethu sikhulume labo ukuthi hayi nxa lingena kuma-strongholds abantu lingangeni with that arrogance ezathini idalela khonokho ukuthi bona kube ne-confrontation abantu begcine ne-chance.
Yebo, lithi amalunga enu achayiwe lawo ngabe-CCC insiza lasematobo kodwa bayakulandula be-CCC bathi akulanto enjalo eyenzakeleyo. Bapha lobufakazi bathi kule mota elempawu zenu kuvidiyo ephuma sobala eveza ukuthi ngabasekeli beZanu PF abaqalela oludlakela.
Ungazibuza khona kwanto rayithi ividiyo lana bayikhiphile yindawo bengatshengisi ividiyo lapha kokududulwa khona, yindawo bengatshengisi ividiyo lapha kukhitshwe mama laba bezigqoko behlala begqoke amabra kodwa bekhiphe ividiyo yemota nje ezidrayivela izisonele imota thina kwathi ikhona ithi yangaphi ngokutheni.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga leZanu PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe legqwetha umnumzana Kulahove.
Kuyatshengisa ukuthi loba silohulumende omutsha inhlupho esihlala silazo uma sesisondelela isikhathi sama-elections lokho kuluhlupho esivalalo nalamuhla lokho uhulumende sowatshintsha kodwa uhlupho lwedlame phakathi kwamaqembu yepolitics lokho luqhubekela phambili imithetho ikhona ama-structures besingathi ihlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Electoral Commission, konke kukhona okumele kube yikho kuvikela konke lamapolisa kukhona kodwa ngesesinye izizathu esingazaziyo konke lokhu akusebenzi yikho silokhu sibona kuqhubeka lolu dlame.
Abezanu labo babikele amapolisa bamangalile emapoliseni ukuthi batshayiwe. Ngokubona kwakho udlakela lolu lungaba luvela kunxazombili ngempela yini kumbe bakhona nje abathi labo batshayiwe bevala?
Kunzima ukwazi ngoba ukuqala kasikho lapho kwenzakele besingekho lapho kwenzakele khona. Sesikhuluma nje sibona amavidiyo, sesikhuluma nje sibona amapikitsha kodwa iqiniso sibili kasingeke silazi ngokubona izinto zonezo ezingakhiphi konke kumbe ezingakhiphe lonke iqiniso. Ngakho ke uma sesikhangela kodwa sikhangela siya emuva sizathola ukuthi kwakukhona izikhathi lapho amalunga eqembu funa elezanu PF babegqoka njengamalunga eMDC behambe beyenza udlame kumbe behambe beyephula umthetho begqoke lezo skipa begqoke lawo ma-uniform. Ngakho ke kule possibility kumbe kungenzeka ukuthi lalamuhla into efanayo. Ngakho angilaliqiniso angikwazi.
Umnumzana Kulawove Ligqwetha, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi, uthi basaphenya ukuthi kahle kahle kwenzakaleni kuzehlakalo zombili. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi kulabafundi bakaform 4 abalobe umhloliso wezamanani owe-maths paper 1 ekuseni namuhla bevele sebethole leli phepha ngudlu babona imibuzo phambilini kokuloba. Ngokunjalo lolu gatsha luthi amapholisa asephenya ukuthi kwenzakale njani lokhu. Izimseke ithi bakhona abafundi asebebanjiwe abafinyelelele liphepha phambilini kwalumhloliso. Ixwayise njalo abafundi kanye lozulu jikelele ukuthi bengalokothi bathumelane amaphepha emihloliso atholakale ngudlu ngoba lokho kungaphandle komthetho. Abasinda kumbuqazo wegugurawundi eMidlands lasezigabeni zeMathebeleland zombili isebesole umongameli Emerson Mnangagwa ngokusebenzisa inkokheli zomdabu kuhlelo lokukhumisana umlotha phezu kwalolu daba besithi kudingakala umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations ngoba ezinye inkokheli zomdabu ezigoqela izinduna zazisetshenziswa nguhulumende ukuhlukuluza abantu ngesikhathi salumbhuqazwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazo wegugurahundi. Umnangagwa wethule lolu gwalo izolo esigodlweni sikamongameli kobulawayo lapho achasise kabanzi ngenyathelo lakhe lokusebenzisa inkokheli zomdabu.
Some political formations have sought to use the Ugurahundi issue as a political weapon which they deploy in the regions of Matabeleland and the Midlands in order to gain.
Kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi udaba lolu kumele lulungisiswe ngendlela engasoze ithanyelele izibi ngaphansi kwesicapha ngoba umnangagwa lezinye zezinduna ezinikwa lawo mandla okukhulumisana lozulu zilezandla ezingcolileyo eligcwele igazi lalabo ababulawa ngegugura hundi. Umnumzana Efincube ingcwethi elwela amalungelo oluntu ngomunye wabalombo nomunye.
Udaba lwegugura hundi kumele lulungiswe ngendlela ezimeleyo, ngendlela ezakwenza ukuthi kuvele konke okwenzakalayo. Kumele kulungiswe kuhanjiswana lezinto okwavunyelana ngazo emhlabeni esithi international best practices ukuthi udaba lombhuqazwe vele lulungiswa njani, hayi ngendlela entsha engayindawo okudlalwa ngabantu. Kumele kulungiswe ngendlela ezaletha into yonke abantu abayikhangeleleyo, ezaveza kahle kamhlophe ukuthi ubani wenzani ngapi lokuthi umonakalo wabangakanani. Kulungiswe futhi konke okonakalayo ngendlela efaneleyo, hayi ngendlela yokuthanyelela izibi ngaphansi kwekhapethi.
Unkosikazi Cora Ndebele owasinda kumbhuqazo wegugurawundi uthi kuncwele ukusebenza kwenkokheli zomdabu ngoba beyingxenye kahulumende.
Izinduna zemathebele lende, the part of Mikli, zikahle zisebenze udaba lwegugurawundi ngoba ziphuma ezigabeni okulabantu we-affected. Kodwa kulo mhlangothi zizisebenzi zikahulumeni, they are partly compromised. Kuba nzima ukuthatha inyathelo lingahambisani lohulumeni. Ngalokhu izinduna ukahlokwana zingalusebenzi lodwa lokudaba, kube lema-activist nezinhlanganiso lama-churches.
Unkosikazi Patricia Chabalala owasila kumbhuqazwe wegugurawundi oselwela amalungelo oluntu uthi umongameli usuke waphosisa ngokusebenzisa induna kuphela echiya amakhehla ababona lumbhuqazwe usenzakala phambi kwamehlo abo.
Nambona ukuthi hayi akuqondanga sibulokhu kwezilizwe ukuthi kube ngokwakhe lezinduna kulabantu abafelwayo abahlukuluzwa igugurawundi. Funa zone zizinduna vele azange zikubone khonoko, azilamuli ezadutshwayo igugurawundi. So nambona ngani kuyikuganga nje kuyinto okwangikhona kulokuganga phakathi kulensitha kulento efihlakalayo phakathi usesebenzisa abantwana lapho ngoba ungabona induna ezikhona kathi singabantwana abancane.
Isakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo uthi inyathela likamongameli ngelomuntu osephelelwe ngumphako usebalekela indaba esebenzisa izinduna.
This issue requires an international tribunal, a committee that is going to give a judgment, a fair, njengaleyana eyayenzwa eKenya, umkhokheli weKenya, uRuto William Ruto, was prosecuted, watholakala ukuthi innocent. So lokho kokuthi umuntu ubalekela indaba eyiyo ebuya ezokucatsha ngama-traditional leaders is an exercise in futility.
Ekhuluma emhlanganweni wezolo umkhokheli wezinduna ezweni umnumzana Fortune Charumbira uchaze ukuba kulendlela asebephume lazo zokukhulumisana lezakhamizi ezasila kumbhuqazo wegugurawundi abazethule kumongameli. Inkokheli zomdabu esithe sazithinta zichaze ukuba aziphiwanga amandla okukhuluma lentatheli zindaba bazathi sebesaziswa ukuba ngubani olemvumo yokukhuluma. Umongameli Mnangagwa uthi udinga ukuphutsha udaba lombhuqazwe wegugurawundi kodwa iningi kuhlanganisa lezinye inkokheli zomdabu azivumelani lendlela aphatha ngayo lolu hlelo bethi kumele kungenele inhlanganiso zamazwe womhlaba ezinjenge-United Nations lezinye ingatsha ezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapolisa kanye labohlangothi lwezamajele kwele South Africa bathi baphakathi kokuthungatha izibotsha zeZimbabwe eziyisithupha ezibaleke ejele leGrahamstown e-Eastern Cape emadabuka kusa namuhla. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokutsho kombiko wethulwe luhlangothi lwezamajele kwele South Africa,
kufohle iziganga ezisikhombisa awuyisizalwane sakwele South Africa esisodwa lesi Zimbabwe ezisithupha. Abayisikhombisa laba bagoqela uNamo Muyambo, uFrancis Chito, Traimo Chauke, Lubuyo September, Abraham Moyane, Simba Masinge, Lokbonet Kwarile. Isikhulumeni sokugatsha lwezemajele umnumzana singabakho Nxumalo utshele bezindaba ukuthi sebesungule umkhankaso wokubamba abayisikhombisa laba phakathi kwamahola ngamachuma esikhombisa lambili 72 hours.
Our call to the public is to say when you spot the seven, kindly contact the nearest police station as apprehending them may be too risky as we consider them to be extremely dangerous.
Uthi iningi lezibotshwa lezi zabotshelwa ukuzingela obhejane kanti phakathi kwabo ukhona olecala lokudlungula ukubulala lokuzama kubulala. Ugxwayisa uZulu ukuthi abike lamapholisa angalokothi ukuzama kubamba abayisikhombisa laba ngoba beyingozi. Umnumzana Nxumalo uthi esinye sezisebenzi saleli jele sibone emadabu kakusa ukuthi sekule fastela elivuliweyo kwase kutholakala ukuthi abayisikhombisa laba beqile babaleka. Ukuvela kwalimbiko sekulethe inkulumo eziningi ngezizalwane zeZimbabwe ezidala amacala kwele South Africa. Bakhona abasola kakhulu lokhu besithi yikho okudala inzondo yabantu beZimbabwe. Okhokela inhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi lokhu yibufakazi bento abahlala beyitsho ukuthi iningi lalabo abaselizweni ngokungekho emthethweni balande khona ukuzoganga.
Mina awuvuke upapa amuvuke emaqandeni besenkingeni sizalele yinja endlini labantu abezanga ngokuhle la izweni lethu bazomosha bazodestroy.
Kodwa ngisizalwane seZimbabwe umnumzana Save Moyo uthi akufanelanga ukuthi izibotshwa zeZimbabwe zibandlululwe okwedlula ezinye.
Akwetanga abantu beZimbabwe kuphela kodwa kweqe wonke umuntu oyingozi. But ose kuyikho ukuqina ukuthi abantu beZimbabwe abayingozi bayeqile. But esikufisayo ukuthi babanjwe bonke babuyiselwe ejele ngoba bephule umthetho.
Ukuphatheka kwezalwane zeZimbabwe kudalela amacala kule South Africa ludaba mlonyeni oseluvamise ukuqala udlakela lokucwasana ngokuzwe. Amaqembu abalisa ele Operation Dudula sekukudala ecwayisa uhulumende ngokuthi akuxutshwe bonke abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni ukuze kongiwe imisebenzi kuphinde kwehliswe ukudalwa kwamacala. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Uhulumende weMelika uthi uzabona ukuba iziqondiso zezintsheziso zenotho ezetheswa eIran ziyalandelwa ngokugcweleyo ngemva kokubonakala kwele Russia lisebenzisa ama-drones alungiswe kwele Iran ekuhlaseleni ele Ukraine. Kodwa ele Iran liyakulandula ukuthi yilo elithengisela ele Russia lawa ma-drones. Umeli weMelika kwele Mexico umnumzana Ken Salazar ubika ukuba izizalwane zeVenezuela ezizama ukuchapha umngcele zingena kwele Melika ngenyawo kumbe ngezimota zizaphindiselwa emuva. Phansi kwesivumelwano esenziwa iMelika leMexico kuzavunyelwa izizalwane zakwele Venezuela ezizinkulungwane ezingaphezu kwamashumi amabili 24,000 nxa zingena kwele Melika ngendizamtshina kuphela hathi ngenyawo kumbe ngezimota njalo zilobufakazi bokuthi kulabantu abazazincedisa sezihlala eMelika ama-sponsors. Ingcwethi kwezenotho zithi isinqumo esithethwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esokukhuphula isilinganiso somthelo wemali yokweboleka i-interest rate asisoze silethe umahluko kwezenotho. Kubika ubathabile Masuku.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathi ntambo wokuthuthukiswa komnotho umnumzana Mthuli Ncube ethule umbiko ethi imbadalo yemali yokubolekwa ayisoze yehle izaqhubeka ikusilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini i-200% ngenhloso yokwehlisa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Stevenson Dlamini ocubungula ezomnotho njalo efundisa ekolitshini eliphezulu lakoBulawayo ele National University of Science and Technology uthi ukukhwezwa komthelo ozalwa izikwelede i-interest rate kuyancedisa ukuthi kungabi lokukhuphuka kwentengo mahlayana.
Intengo yokweboleka imali ubeka ibekwe okusho i-200%. Injongo yalokhu yikubana ujonge ukuthi alwise ukukhwela kwentengo yempahla singashini. Kwamukelekile nje kuvamile kuzifundo ezikhakelane lokugcinakala komnotho welizwe kubana ilizwe lithe lahlangana lokukhuphuka kwentengo yempahla. Okubalulekileyo kubana kwehliswe izinga ingathi inani lemali esebantwini nje.
Umnumzana Thabo Ndlovu eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uthi ukukhuphuka kwentengo yezinto kumele kwehle ngoba kuyabe kungela mali eningi ebhodayo.
Ukukhweza ama-interest rates kuzayenza ukuthi theoretically kuyayenza ukuthi abantu bengaboleki izimali ngoba ukuboleka izimali kuyabe kudura unless ma kulama-project esingathi khona avisa ama-returns are very high. Kusho ukuthi khona i-inflation is supposed to come down because abantu bayabe bengasela mali to spend.
Unkosikazi Sanele Mvundla oqhuba izifundo ezomnotho uthi kuzabe kulokhe kufana kumnyaka ozayo ngoba amakampani engela mali yokuthi balungise impahla eza kuyathengiswa phandle kwelizwe.
Esikunanzelelayo ukuthi khona xa intengo le iphezulu kusho ukuthi vele amakhampani asoka enelisa ukubolekana imali azabe e-discourage ukuthi aboleke imali. Nxa kunjalo-ke asikhangelelanga ukuthi khona kube le production elizweni ngoba kanti amakhampani azaproducer njani imali beyithethe ngaphi. So akulamahluko omkhulu esingawukhangelela kumnyaka ozayo ngoba one kuyabe kungela production. So okusho ukuthi i-production iyethuthukisa umnotho welizwe. Nxa kungela production so asingeke sikhangelele ukuthi khona kube le kuko iyakhanya kumnyaka ozayo ngoba kuyabe kungela production elizweni.
Umphathi ntambo wezokuthuthukisa ezomnotho umnumzana Mthuli Ncube ukhiphe umbiko othi isilinganiso somthelo ozalwa imali yokubolekwa ayisoze yehle izaqhubeka ikumakhulu amabili ekhulwini i-200%. Abahlaziya ezomnotho bathi ukukhutshulwa kwembadalo yokuboleka imali kujonge ukuba kwehliswe imali esetshenziswa nguZulu kanye lokuwa kwemali yakweleZimbabwe nxa kuqathaniswa leya kwamanye amazwe. Nxa imbadalo yokweboleka imali iphansi, indlela amabhizimusi aboleka ngayo imali iyaqansa kakhulu esiyathenga imali yakwamanye amazwe. Okunye njalo okukhutshuliweyo nxa sikhangele iziqondiso zokusetshenziswa kwemali, i-fiscal policy ekhona yimithelo e-tax. Lokhu kujonge ukuthi uhulumende athole imali yokusebenzisa khonapha elizweni ukuze engaze aboleke imali yakwamanye amazwe. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumende wakweleZimbabwe kakabi lemvumo yokuboleka kunhlanganiso ezifana lezomhlaba o-International Monetary Fund, i-IMF, i-World Bank lezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokubotshwa lokuhlukuluzwa kwezifundi zemakolishini ngesikhathi zizama ukwethula izikhalazo zazo zikhonona ngokukhwezwa kwembadalo yemfundo njengalokho kwenzakale ekolishini leGreat Zimbabwe elisemaswingo. Siziphethe ngebe zihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo achaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF insiza izolo alimele kakubi njalo amanye awo ahanjiswe ezibhedlela. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi kulabafundi abenza uform 4 abalobe umhloliso wezamanani owe-maths paper 1. Ekuseni lamhlanje abatholele liphepha ngudlu babona imibuzo phambilini kokuloba. Abasinda kumbuqazwe wekukurawundi eMidlands laseMathebeleland basola umongameli yeMasoni Mnangagwa ngokusebenzisa inkokheli zomdabu kuhlelo lokukhomisana umlotha phezu kwalumbuqazwe. Kanti ke amapolisa kanye labohlangothi lwezamajele kwele South Africa bathi baphakathi kokuthungatha izibotshwa zeZimbabwe ezibaleke ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.